tarudzo dzisimba dzakanaka zvikuru so far. Vana remDCT vari muprocess yekusarudza vanochavamirira pamakanzuro nepamembo of parliament nyika yose yezimbabwe. However, takazviita in phases kuti tinyatso kuita basa rakanaka zvikuru. Takatangisa nematerberland provinces which is much south blower and much north where basa rato zvakanakanaka. Kwakabuda maMP akatobuda kunakurana muzingwani kuna Shiza North vakatobuda maMP akasarudzwa. Mublawayo vakabuda maMP vakasarudzwa nevakaita consensus vakabuda kumat notes maMP akabuda kuna Nankai South vakabuda maMP vakasarudzwa nekunakurana Binga vakabuda neconsensus. So zvakakumba zvakanakanaka. So maprimary edu ari kufamba pamwe chetewo emakanzuro nemamembers of parliament. So uko takatobva tikapinda Midlands South nezuro nomidlands north nomash west where vanhu vakasarudza zvakare makanzuro avo namaMP avo. Tikapinda mumashoreland east nemumashoreland west tikasarudza zvakare mamembers of parliament edu namakanzuro avo. Tanga tine sarudzo iyi muHarare muchitungwiza nomumanikaland ichiri kuenderera mberi. However, munoziva nzvimbo dzakafanana naHarare nachitungwiza ndo mahotspots ka ndo mune competition hombe nokuti vanhu vemutaundi vanopinda pamaprimary vakawanda zvikuru. Tiri kuona kumwe kuna mawadzi amwe kutori namaaspiring candidates ya 7 pamwe mamembe paparliament aratosarudzwawo tatova nemarudzi avasi acho asi kuti hatigoni kubudisa mazita awasati tapa maresorts awa kunational council yedu.
Ko tiri kunzwawo kuti kumwe kune vanhu vanga vachichema chema kuti pane vamwe varudangoiswa nevakuru ivo vasingadiwe sezvazoita kuti pakandirano makobvu nematete kunanabudiriroko.
Uko kungangova kufungidzira nekutaura kwevanhu. Munoziva kana vanhu vanenge vari suspicious. Zvakaitika zvekuti muHarare muna mamembe aparliament amwe akadiployiwa kundiitisa maprimary awa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kune mamembe aparliament vanga vatori kuHwange, mamembe aparliament anga atori kwaChireya koko Chireya, vanga vari kuMudzarabani, vanga vari kunzvimbo dzakafanana naMutare. Inzvimbo dzakanzi nemusangano. Hatigoni kuita maprimary emamembe aparliament iwawo kana masitting MPs awa asipo. Regai vadzoke, kana vadzoka tozoita maprimary acho. Ndo chimiro chiripo mupati and nezuro vakachedza leadership nemastructures nemacandidates ese eHarare tikavaadresa tivaudza kuti aiwa tokupai rimbo yokuti kwese kunofanira kuita maprimary kunoitwa but konzidai maMPs asipo kuti you cannot do those primaries vasipo. Zvinge zviri unfair nekuti vari on national duty vari kuita maprimary kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane imwe nyaya yanga ichinetsawo yaMuzvare Jesse Majome, zviri kufamba sei?
Muzvare Jesse Majome vakatora action yavakatora vasina kuita consult leadership. Ini sanational chairman womusangano wedu weMDC ndakatozvinzwa nehama neshamwari kuti Jesse Majome abuda paFacebook vachitaura mashoko okuti vaakusiyana nesarudzo yedu yatichikuita. Tikabva tavafonera ipapo, foni yakarira kwamazuva maviri ichingorira vasingakwanisi kuanswa but however vakazoanswa zvavo after 2 days. Ndikaita navo meeting ndikabvunza kuti nai mwanume vangu zvakambofamba sei nechii chakaitika, wakadii kuuya nemaishuza ako formally wakauya nawo kana kuofisi kwangu, wakandipira takakurukura tikataura maishuza awaereza acho. Aiwa, somunhu anenge apa kone shungu anogona kunge akamisa that review. Vakazviita tisati tasvika kuconsensus. Consensus iyi iprocess yekuti vanhu vataurirane vachibatsirwa nemafacilitators. Tikavaengenja vakataura napurezidendi and tichavaengenja zvakare. Toda kuti tinzwisise tiite come back together because Madam Majome mwana weMDCT and hatisi kuda kuti vange vachienda nenzira dzakadaro.